Hurumende yeAmerica inoti Zimbabwe haina zvizhinji zvairi kuvandudza munyaya dzezvematongero enyika zvingapa kuti zvirango zvakatemerwa muvatungamiri vehurumende zvibviswe. Izvi zvabuda pamusangano waitwa nhasi muWashington DC nesangano reCenter for Strategic and International Studies kana kuti CSI iro razeya nyaya yemamiriro akaita zvinhu munyika zvikuru munyaya dzezvekudya uye zvingaitwa kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Vataura pamusangano wanhasi vanosanganisira mutevedzeri wemunyori mukuru mubazi rezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica muhurumende yeAmerica kana kuti Deputy Assistant Secretary of State, Bureau of African Affairs, Ambassador Matthew Harrington, mukuru mubazi rezvekudyidzana nekubatsira vanhu muZimbabwe musangano reUSAID vaJohnson Taylor, vakafanobata chigaro chemukuru munyaya dzezvekuongorora nyaya dzezvekudya musangano reFuseNet vaPeter Thomas, uye nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari chipangamazano chehurumende muzvinafundo Ashok Chakravarti. Ambassador Harrington vati kunyange hazvo America yakabuda pachena kuti zvii zvainoda kuti zviitwe isati yabvisa zvirango zvakatemerwa muvakuru vehurumende, zviri pachena kuti kuhurumende yeZimbabwe muromo hauzarirwi nerwizi sezvo iri kungotaura kuti iri kuda kuvandudza zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika asi pasina chiri kubuda. Vatenda havo kuti panyaya dzezveupfumi pane zvimwe zviri kuedza kugadziriswa nehurumende.
I want to underscore, though, that the success of Zimbabwe's economic reforms is inextricably linked to the implementation of profound political change, and we are not seeing much progress on the latter. The government is saying some of the right things.
Nyaya yekushungurudzwa kwevanopikisa inoratidza kuti Zimbabwe haisi kutora gwara rakanaka, asi panyaya yezveupfumi pane zvimwe zvakanaka zviri kuitwa, asiwo panyaya dzezvematongerwo enyika hakuna zvakawanda zvaitwa kunze kwekutaura chete.
Asi muzvinafundo Chakravarti vati zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zviri kukonzera matambudziko uye zvinofanira kubviswa.
Now what Zidera does is it actually makes it difficult for Zimbabwe to access new financing from international financial markets. And if you think Zidera doesn't affect people, let me tell you my own experience.
Zidera inoita kuti zvinetse kuti Zimbabwe iwane zvikwereti kumabhanga ekunze. Mwanasikana wangu chaiye anodzidza muno muAmerica akatombotadza kuwana mari yandainge ndamutumira nenyaya yemitemo yeAmerica.
Vachipindura mashoko aya vaJason vati handi chokwadi kuti Zimbabwe iri kutadza kubudirira nenyaya yemutemo wezvirango weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act kana kuti Zidera, vachiti chiri kupa kuti Zimbabwe itadze kupiwa mari inyaya yekuti iri kutadza kubhadhara zvikwereti. Mutemo weZidera wakadzikwa nedare reCongress remuAmerica richipomera vatungamiri vehurumende yeZimbabwe mhosva yekutonga nedemo.
I'll address the sanctions issue first. I mean, you're right when you mentioned Zidera does exist. It's also true to say that it's never been implemented. Zidera only comes into effect in the case that Zimbabwe clears all of its arrears.
Handi chokwadi kuti Zidera iri kukanganisa nyaya dzekutengeserana kweZimbabwe nedzimwe nyika nekuti haisati yamboshandiswa. Zidera ingatonzi yashanda kana Zimbabwe yabhadhara zvikwerete, America yovhota kuti isapiwe mari, asi izvi hazvisati zvaitika. Zviri kukanganisa kutengeserana mitemo yeZimbabwe.
Asi Zimbabwe inoti yakatemerwa zvirango nenyaya yekuti yainge yatora minda kubva kuvachena ichipa vatema.